Madzimai matatu anoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netai Marova vamiswa pamberi pemutongo wedare amai Barbara Mateko vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo panguva iyo nyika iri munational lockdown. Vachitutsi vehurumende vaudza mai Mateko kuti vatatu ava vanofanirwa kuomeserwa sezvo vakatyora mutemo, nekudaro vanofanirwa kuzviisa kumapurisa katatu pasvondo, uye kuti munhu mumwe chete abvisiswe mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS pamunhu. Mutongi wedare amai Mateko vati vachazeya zvasvitswa mudare nemativi ose vozopa mutongo wavo mangwana. Sangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare richapa mutongo waro mangwana wekuti vatata vavobhadhariswa mari semari yechibatiso. Zvichakadaro, hama dzevasungwa vatatu ava dzinoti dziri kurwadzikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa vatatu ava nezuro pasati pasungwa vanhu vakavatocha. Amai Kudzai Chiwanza, vanova amai vamuzvare Mamombe, vaudza Studio 7 kuti zvinovatambudza zvakanyanya kuti mapurisa aya anofanirwa kuchengetedza vanhu ari kuenderera mberi nekushungurudza mwana wavo pachinzvimbo chekuti atsvake nhubu dzakapamba vatatu ava.
Tese nemapurisa atisisina, because it seems ukange uri a victim, you become the accused. Saka iyo vano manyisa yavo yekuti you are accused, then they ignore the whole thing chekuti uri kurwara, uri kurwadziwa, you've been abducted, everything is like a bad thing that happened to you. Saka it's said kuti that the institution yatinayo tichifunga kuti we get protection from mapurisa.
Amai Chiwanza vatiwo kubvira nezuro pakaziviswa nemapurisa kuti vatata ava vava muusungwa pachipatara pavari kurapwa pava kuchengetedzwa zvakanyanya, izvo zvoita kuti vapiwe mitemo pakuona madzimai matatu aya.
Bhuwezi nezuro, I think inozvimanese vanga va kuti we no longer allow kuti mupinde anytime mugare like before. Zvavakatanga vachiita first day kuti vambidza kuvaona even to talk to them ndozvavakuda kuuya, but vava kutiita kaituma restrictions iye zvinezvi vavapaa neruchengetedzo rwakanyanya kudarika zvakaitika nekuti vava under custody.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vatiwo mhuri yavo iri kutambudzika nekurwadziwa zvakanyanya kuti mapurisa akakoshesa kusunga vatatu ava vachiri kurwara vachisiya kutsvaga vakavapamba pamwe nekuvashungurudza. VaChimbiri vatiwo mwana wavo ari kuchengetedzwa nemapurisa anepfuti.
Ivana ndoo vane mhosva nekuti vatovakavasainisa mapepa ekuti ivo vari kuratidzwa kunzi imi makapara mhosva, makaita zvasingatenderwe, makademonstrata. Nyaya yose yekutaura nezvekuti vana vakabhinywa, vana vakarohwa, vakagubiwa vachiitwa nevakavakwadzisa, mapurisa akavapa magandanga emusango anoponda vana, anoponda vanhu, vasiya nyaya yeso iyoyo.
Mumwe kanzuru weMDC muHarare vaDanford Ngadziore vanowasahwira wovatatu ava vatiwo yanga iri tarisiro yavo yekuti mapurisa atanga atsvaga kuti vatatu ava vakakuvadzwa nani vasati vavasunga.
Titori mutarisiro yekuti mapurisa vatiudza kuti ndiani akavarova, ndiani akavakuvadza, ndiani akavakidnap. Tichimirira izvozvo taunzwa kuti ivo vatosungwa. Zvinoratidza kuti ZANU-PF nehurumende hainei nekodzero dzavanhu.
VaNgadziore vati zvinoshamisa kuti vatatu ava vachiri varwere vava kutomiswa pamberi pematare edzimhosva. Mutevedzeri womutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati zviri kuitika zvinovhundutsa nekuti vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya kudai ndivo zvakare vava kusungwa nemapurisa.
Voenda vonorepwa, uyamuwa mazamu, wodyiswa tsvina, wonwiswa weti. Asi atinoona ndechekuti panzi dzekuti vakavashungurudza ndo vasungwe, tinoona ivo vakari vakavhiringidzwa. nekubatwa chibharo ndovari kutosungwa inazvozi tikuona maaresti nevictims zveshe nemavictims kwete nemaperpetrators saka zvinovhundutsa
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights sangano riri kubatsira nemagweta ari kumirira vatatu ava vakumbira emafunda vati vari kushamiswa nemaitiro ehurumende iyo yamhanyira kusunga madzimai matatu aya iyo hurumende isati yasunga vanhu vakatocha nhengo dzemdc idzi
tangoshushikanawo zvikuru kuti iyi nyaya yatopiwa mhosva yakadai tichifunga kuti kodzero dzavo dzakachorwa ndo chinhu chikuru sikuru cheprotection yekodzero dzavo yekutsvaga kuti ndiani akavabata nechisimba ku akambonyikidza kodzero dzavo akavaisa munhu apa kana kugara navo vasingazikani vari kupi kuzosvika pakuzowanikwa saka tiri kushushikana zvikuru kuti taifunga kuti mapurisa achakoshesa kubata kuti pari zvino watotiudza kuti awa ndovanhu vakakanganisira vanhu vanyika yoziva wopiwa mitongo kana kuprosecutwa zvakakodzera but tangoona kuti mapurisa tatoona kutomhanya kutivachiri muchipatara mune mhosva yakati zvino zviri kutishamisawo zvikuru pari zvino
studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi remapurisa kuti vave papi nekuferefeta nyaya yekupambwa kunonzi kwakaitwa vatatu ava sezvo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo mumusangano wavaita nevatori venhau nhasi bato rezanupf razivisawo kuti kunyange hazvo riri kushora zvakanyanya kupambwa kwevanhu nekushungurudzwa riri kukashamadzwa nemaitiro akaitika nyaya yekupambwa kwemadzimai aya vachitaura pamusangano uyu munyori wezvemari muzanupf vapatrick chinamasa vatiwo kupambwa kwevatatu ava kunogona kunge kwakaitwa nemdc ichida kusvibisa hurumende yezanupf ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere